Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonal and central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutose kunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti matiseni ayayi otomadzura ofangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita. Hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva. Unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayayi.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamira kuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya ipapo.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kurozvi pazuva, kudya kwacho tinogona kudya sadza.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chai inotonetsa. Garoni randaifana kutaputsa futi ndobhadhara kumugaisa ndotikwanisa kuriramo zvakanaka.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemijio kazuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Zvekuitika ndezvekuti kushayikwa kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vai zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mabayasi ayo vane matengero avanenge vachiita kuti kana ukashaisha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari iri pasi pasi.
Mukuru musangano renational aids council mudunhu rembire vaclaudius musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vaPeter Paspamire vemudunhu remashonal and west vanoti kubva nguva yakare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akapakati kadambudziko kana kuti anotozviziva kuti anoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi. Kunogona kukwanika, kunogona kuti hacha iyoyi mumichero yemusango ukaona yakawanda chaizvo inenge ichitokudzira kuti kune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma, mutauri webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yatakagarirwa pasi nehome committee and they said that 7.5 inokwana per person. Because remember we were saying per person zvori kuti kana muri 10 muremeni munotirwa chii 75 kg pamwedzi 1.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.